Vachitaura kunengo dzeparamende kubva kumakomiti mana eparamende ashanyira jeri iri achida kuona magariro neutano hwevasungwa. Mukuru wemajeri mudunhu reHarare Metropolitan vaAlfred Kapare vati chikurubhi maximum prison ine vasungwa zviuru zviviri nemazana mashanu nevasere 2508 asi iyo ichifanirwa kuve nevasungwa chiru chimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu chete 1360. Vati izvi ndizvo zviri kukonzera kushayikwa kwemishonga, chikafu, machira ekufuka, hembe nezvimwe. Vatiwo kunyange hazvo jeri iri rine zvipatara, harina motokari yekutakurisa varwere kuvaendesa kune zvimwe zvipatara zvakaita seParirenyatwa General Hospital. Vamwe vasungwa vatsinhira mashoko aya vachiti chikafu chishoma mujeri iri uye vamwe vavo vanomwa mapiritsi anoda kuti vadye chikafu chakawanda.
Panose chitemo chemishonga yetinomwa mapiritsi nehembe zvokupfeka nepane vakapedzerwa vatova kutosvika kumaseemupisi asati aenda kumakoti vamwe ari kuenda kumba.
Mukuru wechipatara chejeri iri Dr. Blessing Doropa vatiwo kunyange hazvo vaine mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV neTB pane mamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vane HIV ari kushayikwa muchipatara ichi.
While we appreciate the availability of drug in terms of ARV treatment and TB treatment, we also don't have a drug for other ailments.
Kunyangwe hazvo tine maARV nemushonga weTB, hatina mushonga wezvirwere zvakaita seBP nediabetes. Hatinawo mushonga wezvirwere zvinobata vari paART zvakaita senyumonia nemeningitis.
Dr. Doropa vati chipatara chavo chine vasungwa mazana mashanu negumi nevasere vari kutora maARVs koita makumi maviri nevana vane chirwere cherurindi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveHIV Senator Morgan Femai veMDC vati kunyange hazvo chipatara chepachikurubhi chiine mapiritsi eHIV panofanirawo kutorwa matanho ekuderedza kupararira kweHIV mumajeri. Senator Femai vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom sezvo pane marehwarehwa yekuti vamwe vavo vanoita zvechingochani mujeri.
Vane mafeelings nometa unopenga mupengo une mafeelings unopedzisira wabata mumwe uri next door pamberi pake wobata futi uyo achibata uyo achibata vanobatana vega vega. Saka zvinoda kuti vapuhwe chimakondoms vachidzidziswa kuti makondomu ava kana vaakurara vanofanira kugara ukanzwa zvakubata pfeka kondomu.
Vangi vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti inoona nezveutano vaDaniel Molokele vati vasungwa ndevamwe vavanhu vane mukana mukuru wokubatwa neHIV uye sekomiti vachashanda zvakasimba kuona kuti vasungwa vawaniswa mushonga pamwe nekudzivirirwa kubva kuHIV. Vati nekuda kwaizvozvo vanotsigirawo chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom.
I think as a health committee we are very clear in terms of strategies of HIV prevention. Condoms are important even kuma inmates. So as health committee of parliament we actually support calls kuti increase the access to protective yakaita semakondoms.
Vakafanobata chinzvimbo chemukuru weNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vaudza Studio 7 kuti vari kushanda neveZimbabwe Prisons and Correctional Services mukuona kuti vasungwa vawana zvese zvavanoda mukudzivirira pamwe nekurapa denda iri.
Tori pakati peimwe ongororo futi ekuti tinyatsonzwisisa kuti HIV iri kuwanikwa sei mumaprisons. Saka izvozvo zvichatibatsira kuti tizive kuti maprograms edu tomagadzirisa sei kuti asvike kumaprisons. Saka tiri kuramba tichishanda neveprisons kuti tizive kuti tinyatsonzwisisa dambudziko remaservices. Tinogona kuti hakuna maservices iwariko, togona kuti kune utachiona hwakawandisa. Nyangiswa pamwe dzimwe nguva munhu anobvane utachiona atobva kunze kwejeri.
Asi mumwe mukuru muZimbabwe Prison Service uye asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kupa vasungwa makondom kunoonekwa sokukurudzira kuti vaite zvepabonde zvinova zvisingabvumidzwi pamutemo kuti murume arare nemurume kana mukadzi arare nemumwe mukadzi kunyange vari mujeri. Lesotho ndiyo yega muSadic inopa vasungwa makondom asi haibvumidze zvechingochani uye vasungwa vanenge vabatwa vachiita izvi vanosungwa zvekare. Zvichakadai vaMolokele vaudza Studio 7 kuti vasungwa havafaniri kugara vakamanikidzana uye ivo sekomiti yeparamende vachatora matanho ekuti budget reZimbabwe Prisons and Correctional Services riwedzere kuwedzerwe kuti vakwanise kuwedzera mpanda yemajeri pamwe nekuvaka mamwe majeri kuti vasungwa vagare vakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.